makurukire Democratic Party kunesu tiri kuita zvekuona hatiri kunakidzwa chaizvo nekuona maitiro avari kuzviita asi kune avo vari involved ano vamwe vacho vari kurwadzikana chaizvo nemaresults ari kuzobuda
sei muri kuti vanhu vari kurwadzikana nezviri kubuda musarudzo idzi
ini ndoti vari involved ndo vari kurwadzikana because you know pese panotambwa mutambo usati waziva maresults munhu wese anenge achiti dai ndahwina asi wakazoona uri uri kuruza unorwadzikana chaizvo
ko imi semunhu ari kuongorora zviri kuitika izvi pachenyu munozoonawo sei
ndinozoona zvinhu zvakanaka chaizvo nokuti zviri kuratidza kuti democracy iri kuplaya its part kuti munhu nemunhu anosarudzwa nemagonero ake kuzvishambadza nekuzviratidza kuti anokwanisa sei
pane mashoko ari kubuda ari kuti izvo Russia iri kupindira zvakare munyaya dzesarudzo rwendo runo ichinzi iri kutsigira vaBernie Sanders zviri kutambirwa sei izvi zviri kuitwa neRussia musarudzo dzemuamerica
muno muamerica matigere zviri kutambirwa nevanhu nenzira dzakasiyana vanhu vari kugunun'una chaizvo vari kuti zvinhu zvinenge zvisingafaniri kunge zvichiita kuti maelection emunyika apindirwe nedzimwe nyika dzekunze because zviri kuitika ndezvekuti dzimwe nyika dzekunze dzikapindira dzaakuratidza mainterest adzo kwete mainterest evanhu vanenge vari munyika imomo saka vanhu vamwe vazhinji vari kugunun'una nazvo chaizvo
kune vamwewo vari kuteera zviri kuitika musarudzo dzedemocratic party vanoti Russia iri kuda kusvibisa zita ravaSanders kuitira kuti Democratic Party ibude nemunhu asina kunyatsokusimba kuitira kuti vaTrump vazomukunda munhu iyeye pasarudzo yemutungamiri wenyika munoti kudiwo nemaonero wayo
isusu hatizvirambe kana kuzvibvuma nokuti zviri kuitwa neRussia zvinotitinetsei chaizvo because vamwe vari kutiwo vaSanders vari kusapotwa neRussia kuitira kuti ivo vagopinda navaTrump vagokundwa navaTrump vamwe vari kutiwo kwete handizvo vari kuda kuti kana vaSanders vachinge vahwina vanhu vemarepublicans vanenge vakualeja kuti mahwiniro avo akaita haasiriwo saka vanhu vari kuzvitora nenzira dzakasiyana chaizvo asi chokwadi chaizvo chezviri kuitwa neRussia apa tiri kushaya kuti chavari kuzviitira chii because vamwe vazhinji vari kuti Russia iri kushandiswa navaTrump asi vaTrump vacho vari kuzviramba
izvo zvinopa kuti America inge ichipindirwa musarudzo dzayo nedzimwe nyika dzekunze zvinorevei takatarisa pakusimba neusori hwenyika
zvinenge zvisina kunaka tiri kuona zviri zvinhu zvisina kunaka zvachose kuti nyika yakasimba seamerica inowanikwa yaakupindirwa maelections ayo nenyika yakaita seRussia ndopaunona kuti politics dzinotinetsei because kuti tizive kuti ivo vamwe vemuamerica vari involved pakudedza Russia here kana kuti Russia iri kupindira yega here zvaakutinetsei
zvii zvingadzidzwe nezimbabwe kusanganisirawo mapato ezvematongero enyika ari muzimbabwe kubva pane zviri kuitika musarudzo dzemuamerica
isu sezvizvarwa zvemuzimbabwe tiri kudzidza zvakawanda chaizvo kana muchinge muchienda kumaelection regedzai vanhu vasarudze munhu wavanoda kuti vamutungamirire especially kuzimbabwe ivo maitiro azviri kuita munomu kuzimbabwe anogona kunge ari maprimary kana kuti chii tezvichida kuti vanhu varegedze vaite zvido zvavo kwete kumbunyikidzwa asi ivo vacho vari kusarudza ngavataurire vanhu vachavasarudza zvavachazovaitira izvo zvinoita kuti vanhu vajekeserwe kuti no ini ndichakuitirai zvakati kana usina kuzozviita zvinenge zvakureva kuti unenge wakutotadza kuti hausi kuita zvinhu zvido zvevanhu saka zvakanaka chaizvo zviri kuitwa munomu kuti vanhu vanokukwidza kuti ini ndichaita zvakati 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 then vanosarudza vaya vanenge vakusarudza vachiti ziva kuti munhu achandiitira zvakati
zvii zvamungatiwo zvinoshoresa zviri kuitwa musarudzo dzemuamerica
chinokushoresa ndicho chi chekuti dzimwe nyika dzingaita sana Russia dzinenge dzakupindira pamaelection anenge achiitwa nemabato kuitira kuti vakusvibisa maelections acho izvozvo ndinoziva kuti zvinhu zvakashata chaizvo kana kumusha kwedu ndee tingade kuti zviitike kuti imwe nyika inopindira pakusarudzwa kwomutungamiriri wenyika